and information.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinokurudzira hurumende kuti ishandise nguva yezororo revana vechikoro mukugadzirira zvichaitwa panozarurwa zvikoro gore rinouya. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti nemusi wemugovera vakasunga vanhu mazana mashanu ane makumi masere nemumwe 581 pamuganhu weZimbabwe nedzimwe nyika. Misa Zimbabwe yave nemakore makumi maviri nemashanu iri muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti kunyangwe haro richirumbidza basa riri kuitwa nehurumende mukurwisa kupararira kwedenda recovid-19 muzvikoro, zvikwanisiro zvishoma uye mari yezvikoro kuti zvirwisane nedenda iri mukuchengetedza utano hwevana vechikoro nevadzidzisi haisi kusvika kuzvikoro. Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti vana vechikoro vanofanirwa kupiwa zvikamu zvavo zvemushonga wenhomba uye zvikoro zvinofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvose zvinodikanwa, vachiti chirwere ichi chava kupararira kubva muzvikoro chichienda kumisha yevana vechikoro. VaGundani vanoti hurumende inofanirwa kushanda nesimba kuti panozarurwa zvikoro gore rinouya vana vasazonzi vadzidze vari kudzimba dzavo, vachiti hurumende inogonawo kuchitanga kugadzirisa zvinhu zvose zvinodiwa kana vana vechikoro vakazonzi vadzidze padande mutande vari kudzimba dzavo.
Mwaka uno watiri yasvika nguva yekuti denda recovid-19 raakuchionekawo apo neapapa muzvikoro umu nemumakoreji akasiyana siyana. Izvi zvinotipa simba rokuti sesangano ravarayiridzi tirambe tichikurudzira kuti hurumende nemumanharaunda dzese dzatinogara neveutano vese vanoshanda nezveutano tichishanda pamwe chete navo tese tikwanise kuti tikurudzire kuti varayiridzi vega vega nemunhu wese anoshanda pachikoro panguva ino tinotarisira kuti vange vakatora vaccine ravo. Kana vasina tinoramba tichikurudzirawo neruzivo gwatava nago pari zvino kuti vaccine yakakosha. Vaccine inogona kuti tidzivirirwe padenda recovid-19 uye nevana vatinoshanda navo zvakare umbowo hunotiratidza kuti vana vakati kuti vari kubatwa nedenda iri. Asi chatinotenda ndechekuti denda iri harisati rasvika pakuti risvike pakuti vana vashaika, hatisati tanyanya kuzviona zvakanyanya.
Chinodiwa neZimta muzvikoro chii vaGundani?
Zvinoda ndezvekuti vana ivo vakwanise kuti vawanewo vaccine ravo, mugove wavo wevaccine vange vainawo. Vana vese vanokwanisika vane mazero anenge akaonekwa nehurumende nevanoshanda nezvemutemo nezveutano kuti vanofanira kunge vachiwana mavhaccine vawane mavhaccine yayo. Chinhu chakakosha kuti munhu wese anoda vhaccine ange achiwana vhaccine racho. Vanhu vasatambure kuti vhaccine vanoriwana kupi. Chinhu chakanaka kuti vana nevarayiridzi vambodzokera kudzimba, vanobatsirwa vari kudzimba ikoko. Maonero anenge akuitika ndeyekuti denda iri rakutotekeshera richibva muzvikoro richidzokera kumba. Saka naizvozvo isusu sevarairidzi, sisanganira varairidzi, tinobatana maoko nevese vari kushanda zvakasimba. Tinotenda maprograms atiri kuona ari kuitika munyika muno ekukurumidza kuisa mitemo inoita kuti vanhu vadzivirirwe kubva kudenda iri. Dei zvaramba zvakadaro, asi zvinooneka zvakare kuti mari inenge inoita shoma pazvirongwa izvi. Saka panoda kuti mari yacho iwanikwe mastandard operating procedures anoshanda muzvikoro atinoshanda nawo ange aripo, uye vanofamba vachiuyawo kuzvikoro vange vachifamba nezvifambiso zvemabhazi kana motikari dzavanoshandisa dzive nzvimbo dzinodzivirira, kuitira kuti dzidzo yedu yemuno nemabasa yedu sevarairidzi awanikwe asingakanganisiki nenyaya yedenda recovid-19. Zvazvinorevawo zvakare ndezvokuti kumberi kwatiri kuendawo panosvika nguva yekuti zvikoro zvizarurwe, kuri kwokuti zvazotadza kuti zvizaruke, ndo panozoda kuti vana vadzidze vari kumba, varairidzi vachidzidzisawo zvakare vari kumba. Saka chikamu ichochi chinenge chichida mari, zvokuti tanga takatarisira kuti bhajeti irori ra2022 ringe ririro bhajeti rinobva ragadzira mari yokuitira kuti nyaya ye-e-learning, nyaya ye-remote learning yokuti vana vadzidzi vari kumba, varairidzi vachidzidzisawo vari kumba, zvifambe zvakanaka, zvibudirire, kuitira kuti basa revarairidzi risakanganisike uye kudzidza kwevana naiko kusakanganisike.
Avo vange vari mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vari parunhare neStudio 7, asi mutauriri webazo rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuzvirova dundundu nekuti iri kugona kurwisa denda recovid-19 muzvikoro.
Kuzvikoro hatiendese mari, tinoendesa maPPEs anenge atengwa nehurumende. Hakuna mari inoendeswa kuchikoro yekuti tirwise COVID-19. Tinoendesa madisinfectant, masanitizers, mamaski, mathermometer, zvese izvi zviri kutoenda kuzvikoro izvezvi. Isu sehurumende tinotozvirova dundundu nenyaya yekuti tiri kugona kurwisa denda recovid muzvikoro medu. Ngatenda.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti nemusi wemugovera 18 zvita vakasunga vanhu mazana mashanu ane makumi masere nemumwe 581 pamiganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika yeBidebridge, Rimai, Nyamapanda, Zona neChirundu. Mapurisa anoti vanhu ava vakasungirwa kupinda muZimbabwe zvisiri pamutemo uye vasina magwaro, achitiwo havana kubhadhara mitero yokupinda munyika zvinhu zvavakange vainazvo. Vazhinji vevakasungwa ava vanoita mazana mashanu nemakumi mashanu nevanomwe 557 vakasungwa paBidebridge. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti hapana chinoshamisa pakusungwa kwevanhu ava sezvo vanhu vachipinda nekubuda munyika vasina magwaro kana vabatikana kana pavanenge vachityera upenyu hwavo sezvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vajuru vati panguva ino yegore vanhu vazhinji vanosungirwa nyaya iyi sezvo vachida kunoona mhuri dzavo asi vachiomeserwa mukuwana magwaro ekufamba nawo.
Nyaya yekusungwa kwevanhu iyi inyaya yagara inongori iko mukomanda nomoka, vanhu vanongosungwa kuti chete panenge pasingataurwe nyaya yehuwandu kuti vanhu zvinhu hazvina kumera nyimushe munyika. Saka vanhu vanopedzisira vaita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Ingawani nyange ivo mukuru wenyika chaivo vakaenda wane vakadamburira vasina kana kudzivisa mapepa. Saka zvinowanika zviyazviya kana nguva uri panguva yakaoma, vanhu vanofamba vasina kudzivisa mapepa, vasina kuita sei, nekuti dzimwe nguva ukateedza zvinofanira kunge zvichiitwa unosara uri pamhene. Saka zvinhu zvinongowanika, hazviwanike muZimbabwe chete, hazviwanike muAfrica chete, asi zvinowanika pasi rese.
Saka kunyanya hiyo nguwa ya tiri ina nguwa ya zororo ino nguwa ya kuti wakasha anda wana ajida kutokera wakunaona amanesha mwari hiyo nguwa ino zekare kunge panga paine dambuzi kore COVID kore waka pera wana kukwanisa kuti wangu wachienda kumusha saka ndo nguwa ya kuti wanwa nge wachienda kumusha wane mapepa ne wasina saka kusungo kwa wano kushinzi nongo waniga uye nguwa ino ndo nguwa ya asucha hizo ni uwandu wevanu wachitokera kumusha.
Avo wange vari mtungamiri wesangano re International Cross Border Traders Association va Dennis Juru vari parunare ku South Africa ne Studio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe NISA Zimbabwe riri kupemberera kusvitsa kwaro makore makumi maviri nemashanu richishanda munyika. Kupemberera makore ebasa ravo, NISA Zimbabwe yabudisa gwaro rinonzi 25 years on Reflections on Media Law Reforms. Such gwaro weNISA Zimbabwe va Golden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti NISA Zimbabwe yakaita basa guru mumakore makumi maviri nemashanu aya vachiti yakakwanisa kukonzera kubviswa kwemitemo yakange ichiomesera vatori venhau uye yakabatsira mukunyorwa kwemitemo mitsva inobatsira kuti vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka. NISA Zimbabwe inoti kunyange hazvo pachine basa zhinji rinofanirwa kuitwa, zvinhu zvizhinji zvakaitwa nesangano iri zvinofanirwa kurumbidzwa.
Kawanda zvatinoona zvakanaka zvakaunzwa nesangano reNISA muno munyika zvinosanganisira kuparurwa kwemashoko zvakanaka, vanhu vachiziva kodzero dzavo mukuparurwa kwemashoko nekufambiswa kwavo mungava muzvivhitivhiti mungava mumapepanhau kana naivo momumu nepenyuro nepamwe pose patinotarisira kuti vanhu vawanikwa vachisununguka kuparura mashoko avo. Isangano zveNISA rakaonekwa kuti panguva yose yatararama iyi rakwanisa kusunungura vatori venhau vanenge vari parumananzombe pavanenge vakandwa kunyanya dzimwe nguva nemapurisa anenge asingazivi basa ravo, dzimwe nguvazve nevanoita zvematongerwo enyika nevamwe vanongoshandiswawo vanenge vasingazivi kukosha kwevatori venhau mubudiriro yenyika. Saka NISA ndo basa rimwe rayanga ichiita yakasunungura vanhu vakawanda vakomana nevasikana mukuita kwavo basa munguva yatiri kupembera kuti takwanisa kuramba tichirarama tichingomhanya nedonzo redu.
Zvimwe zvinoratidza kuti mabasa akaitwa kana ari kuitwa nesangano ripi zvaro ndechekuti vanhu nemamwe masangano anobudavo kana kuedza kushanda nesangano renyu. Pane mamwe masangano akadzidza kana kuzvarwa kubva mumabasa eNISA Zimbabwe hereva maunganidze?
Tichipembera kudai yakazvara masangano akawanda anosanganisira vana Zakras, vana Media Center, ikabatsira mamwe masangano atinawo iko zvino ari pasi Media Alliance of Zimbabwe kuti akwanisewo kusumuka nekukwanisazve kuti akwanise kumhanya nedonzo ravo. Saka NISA ndimai vane vana vatokwanisazve kuti vayaruke vaite basa rava kutoonekwazve vachimhanyazve mundima iyoyo vachibatsira vatori venhau vachibatsira vana veZimbabwe kuti vawane mashoko akasununguka vawane mashoko ane udzama anovabatsira mukumeka mainformed decisions.
Pane mamwe masangano akadzidza kana kuzvarwa kubva mumabasa eNISA Zimbabwe hereva maunganidze?
Mukaramba muchitarisa zvebasa raitwa neMedia Institute of Southern Africa muchaona kuti mitemo yaishungurudza vatori venhau iko zvino tingataura pamusoro peIPA semufananidzo weimwe mitemo yatakwanisa kuramba tichiti aiwa deya yakandwa mubhini yarashwa nekuti haina kodzero dzekuonekwa ichishanda munguva yatinorarama. Saka ndezvimwe zvatinopembera kuti iyoyo mitemo yatakaona ichidzikwa takwanisa zvekuti ibviswe uye hurumende ichitinzwisisa. Saka izvozvo ndinotarisa zvekuti ndezvimwe zvakanaka zvataita zvekwanisa kuunza nhaurirano ine pundutso pakati pevatori venhau, pakati pesangano redu nemakurukota ehurumende. Nekuti mukatarisa iko zvino mashandiro edu, tinokwanisawo kudaidzwa patafura tichigara pasi nemakurukota ehurumende tichionesana kuti izva ndezvagona kunge zvabviswa, izvi ndezvaramba zviripo. Uye tinogona kuita makakatanwa, asi pakupedzisira kwazvo tine zvimwe zvatinoona zvine pundutso zvatinowirira nawo nemakurukota ehurumende. Saka iyoyo yatingati nhaurirano iyoyo ikavapo, chinhu chakanaka chaizvo chinotibatsira isu patinenge tichiita basa redu.
Avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. News Day, sangano ravana chiremba Doctors Without Borders rinoti riri kushishikana zvikuru pamusoro pehurumende yeSouth Africa inonzi inoramba nemukana wekuti vabva kure varapiwe munyika iyi. Muongororo yavakaita mudunhu reLimpopo, Doctors Without Borders inoti vabva kure muSouth Africa vakatarisana nezvinhu zvizhinji zvinosanganisa kuviswa nekumanikidzwa kuita zvepabonde nekunyimwa mukana wekurapiwa kana varwara. Zimlife.com rinoti Ishe Murinye vekumasvingo vari kuongororwa nehurumende mushure mokushora kwavo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vari kutadza kupedza uori munyika. Ishe Murinye vakapindurawo mashoko akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti kana vachiwenga vachida kuvauraya hazvivatyisi. Chronicle rinoti vana vezvikoro zveboarding vanobatwa neCovid-19 vachagariswa pazvikoro zvavo kana kuti quarantine kusvika vanaya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo vashamarari veStudio 7 makadii asante ripo vasipinge pamaronga. Zvino ndishamisa kuti seiko pasinawo nezuva rimwe yakanzi by opo yatobva yataita opposite zvese nezvakanaka here? Hapana nezuva one chairo chairo here ratingamboto thanks kana kuti ipapo zvane yaita zvakanaka kana kuti Mnangagwa aita zvakanaka ipapo. Zvese hakuna nachimwe chamungatombotombotowo hai apapo tinotenda pamumbemberawo maoko here? Tisadaro vanhu. Sakangano rizano iyi ndo yakakudusai muutapwa hwamanga maiswa naLobengura ikakurwirira ikakunzirai rusununguko mhanga machonesa naLobengura. Tatenda zvangu mufarise dangwe rangu imba yapo. Krisimasi rakanaka.
Makadiko paStudio 7 vashamarari nevateereri mese makateerera. Inini ndanga ndine contribution yangu yekuti hangu vanhu vari kuMDCT vari kuda kudzoka kuMDC Alliance. Tinokwanisa kuvajagamuchira nemufaro mukuru chaiwo. Asi kuutungamiriri hatitovadi. Ngavauye kupovho kwedu kwatiri kunoku. Vasapote musangano vari kupovho. Varegere kupinda kuutungamiriri nekukurumidza. Kana vazoda kupinda zveutungamiriri ngavazouye kana after 5 years chaidzo chaidzo. Kana after 10 years. But pari zvino ngavambopakawo vakamira chaizvo chaizvo. Ndo zvacho zvendinoda kuti ndingotaura zvidiki diki izvozvo.
Makadi enyapo pa studio apo isusa vatsigire ZANU-PF tiri kufara takaona vakasukuwere kunzwa kudzoka saka tiri kufara zvisingaiti kudai vadzoka zvavo vana Munangagwa hapana zvavari kutibatsira nazvo totenda pa studio.
I am an electronic passport in the Angola Chagamaris. I don't believe in Chagamaric and my legend now. She has one. Poison is not the Murabas, 100 Dragon and 200. She's no Yakosha, is a Kanya with expensive verbs in Zorukas. Material Casino Vetra Zoda. I don't go to Daruso. And as Rotram is a little bit of Musha or Nanya with the Janier or Bottle of an Opera Marisarach. And as one doctor Marisim. Ana vatora ni maembasi anogona kuti batsira kana ari kunoku pari kana tichiti tida kuvhota unogona kunyora zvavhota maembasi haana zvanotibatsira pari kana zvaizvo kuti enenge chipinza mari mumwe zvanopfeva hapana kuti mari government izano iri kuita izvo ndopa enenge yakuti yakutipa maall corners kuti mari ipinde pari kana zvinoita kuti zvavhota hazviiti saka aiwa ende zvari kuti hanzi 200 ende zvakana kuitwa before 2023. In passport langu rinoko na passport langu richi rane 1 year kuti expire. Sa rane tu rasarwa ne 2 years kuti expire. Sa rane zvindono padzara mari iyo. Ine nge ndichibatara 1 year oro 2 years asaraidzo. Aiwa zvina ndozvona musha. O kana nokwa kana kuti ukabatara nokwa kupa 10 years. Ngava specific ipapo prize mari tsawo tsakawandisa ngava dzikise mari.
Hey, makadini makadini mashamaru studio 7. Ini ndoitwa Bridget Chikata, ndiri kuno ku Johannesburg. Dati ndiri kuda kubata nenyaya yavachiwenga, zvavari kuita mukadzi wavo wakabereka naye vana Mary Chiwenga. Zvavari kuita zvakashata, muri Zimbabwe. Munaziya vanhu kuvhotera 2023. Chimbofungai kuti Vice President wenyika achishungurudza mukadzi wake. Mwakaita naye vana vakagarisana naye makore akawanda kwazoti hako iwo mutorwawo hako ungori citizen unozokubata sei wachiwenga zvavari kuita hazvina kunakaba munoti tirikuvaisi vanorwira kodzero dzevakadzi vaya vari kupi handisi fani yezanupf am not a zanupf support but ndiri munhukadzi wakafanana naMary Chiwenga iyi wachiwenga zvamuriita zvakashata. Munoti munorunhu wenyu waratidza kuti hamusi munhu nemoyo pavanhu ba. Siyai zvemuri kuita siyai munhu ayo munhu uri kuzvirwarira hazvigarisi. Ndapedza zvinorwadza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai madzo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465. 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yatarisana zvakare nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nevari kufa nechirwere cheCOVID-19. Mhando dzecoronavirus mbiri yeDelta neyeOmicron dzinonzi dziri kubata nekuuraya vanhu vazhinji uyevo vachiti mhando yeOmicron iri kupararira zvinotyisa muAmerica. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka asi vachiti hurumende yavaJoe Biden iri kushanda nesimba kuti chirwere ichi chimiswe.
Urwere hweCOVID-19 kana chirwere cheCOVID-19 chiri kuramba chichipararira zvakanyanya chaizvo chatodzoka zvine mutsindo chiri kupararira kuita chibhenen'ene chaicho mumatunhu ese ari muno muAmerica zvokuti tinoona kuti ratova dambudziko rakakurisisa zvekuti zvimwe zvipatara zviya zvinoita agent care kana kuti zvinoda kuti vanhu vanenge vachi pane vange vachionekwa zvechimbi chimbi kana kuti vane urwere hunoda kuti vange vachigara muchipatara chine ongororo yakakwirira kana kuti maintensive care units ari kuzara kumatunhu akawanda chaizvo nenyaya yeCOVID-19.
Varwere vari kufa nechirwere cheCOVID-19 vari kuwanda. Chii chiri kukonzera izvi Dr. Guni?
Tikukonzera kuti varwere vakawanda tione varwere vakawanda vari kufa nechirwere cheCOVID-19 ndechekuti vazhinji vari kubatwa kunyanya nechipande cheOmicron. Vanhu vasina kubvira vabaiwa nhomba, saka miviri yavo haina kunge yakagadzirira kuti inge ichizorwisana neutachionawo. Uye zvakare tiri kuona kuti vamwe vavo vanenge vaine mhando mbiri kana dzinoraudzira dzeutachiona hweCOVID-19 ihwohwo. Iye zvinezvi America taita dambudziko rekuti tine chipandi cheOmicron koita chipandi cheDelta zviri kukwikwidzana zvichiramba zvichipararira zvine mutsindo chaizvo. Uye vanhu vazhinji vazvandambotaura vazhinji vari kufa, tiri kuona kuti vari kufa nemhando mbiri idzodzo, Omicron neDelta, dzichiri kupararira mumatunhu ese zvakasimba chaizvo.
Omicron yakasiyana sei neDelta?
Tati pari zvino tichiri kuongorora kuti tive neumbowo hune udzamu, asi zvatati taona pari zvino ndezvekuti musiyano mukuru uri pakati peDelta neOmicron variant ndewekuti Omicron ine usandiko hwakawanda, kana kuti tingati muchirungu ine mamutations akawanda chaizvo. Sezvatakambotaura mukatarisa paspike payo, pane mamutations anopfuura 30 kana kuti more than 30 mutations. Mukatarisawo zvakare pareceptor payo, pane mamutations anopfuura 12 kana kuti more than 12. Zvichienzaniswa neDelta, Delta ine mamutations iwayo paspike anongeka mairi chete. Saka ndomusiyano mukuru kana tichitarisa nezveumhizha hwesainzi. Asi kana takutarisa mukubata kwadzinoita vanhu, Omicron iri nyore kubatira uye inopararira zviri nyore kune vanhu.
Dr. Guni, munhu anogona kubatwa neDelta neOmicron nguva imwe chete here?
Nhomba dziripo pari zvino dzinobatsira kuti kana wakabaiwa nhomba mbiri plus booster, kana kuti wakabaiwa dziri nhatu, ukasangana nechipandi cheOmicron, Omicron inogona kukubata zvako, asi hauzorware zvekuti unenge wakuda kuendeswa kuchipatara kana kuti unenge wakutorara panhoo. Ndiwo musiyano mukuru iyoyo, asi tikuona sekuti iri kupfuura ruzhowa runenge rwakagadzirwa nenhomba dzatiri kubaya vanhu panguva ino. Asi zvinhu zvinonyanya kutyisa nekuti sezvandambotaura, vashoma vakabayiwa nhomba nhatu kana kuti vakabayiwa mbiri plus booster vari kuzorwara kana vabatwa neOmicron. Zvichienzaniswa nezvimwe zvipandi, zvimwe zvipandi zviri kutadza kupfuura ruzhowa rwenhomba kana kuti yatingati immunity bracket inenge yakagadzirirwa nenhomba idzi. Dzimwe mhando idzi dziri kutadza kupfuura ipapo, asi Omicron inenge iri kusvesvera ichipinda. Izvi zvinotitunhidza kuti tirambe tichiyeuchidza vanhu kuti endai munobayiwa nhomba, nokuti kubayiwa nhomba ndokunobatsira zvikuru kwazvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni, vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Yapera tinombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association rinokurudzira hurumende kuti ishandise nguva yezororo revana vechikoro mukugadzirira zvichaitwa panozarurwa zvikoro gore rinouya. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti nemusi weMugovera vakasunga vanhu 500 ane 51 pamiganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika. Misa Zimbabwe yave nemakore makumi maviri nemashanu iri muZimbabwe. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupa zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.